Zvinhu zvinodadisa kunyanya kwatiri semaZimbabwe nevanhu vanoshanda mumaarts. Pai patinenge tichitaura kuti maarts emuZimbabwe nemaartist emuZimbabwe tine zvatinogona kumwe kwacho kushayiwa mukana. Izvi zvinhu zvinonakidza nekuti onai kwaaenda kwacho kunyika kwaari kuita nekukunda kwaari kuita. Zvinhu zvinorakidza kuti maZimbabwe anogona zvinhu zvakawanda, anongoda rutsigiro chete.
Zviri nyore here kuita basa irori rekusetsa vanhu nyanya vekune imwe nyika yakadai seAmerica iwe uri chizvarwa cheZimbabwe?
Hazvisi nyore kutaura chokwadi, kutamba usawira nevanhu vasingamuzive, nekuti kuti ukwanise kunotaura zvinhu vanhu vagoseka, vagokutambira, vanenge vatombokutarisa vonzwa kuti zvauri kutaura zvinosetsa. Saka zvinhu zvakaoma zvikuru kana inini kuvanhu vandinoshanda navo vanoita zvemakomedi zviya zvekuti tikuita komedi paTV, ndinozviremekedza zvikuru nekuti its a very important skill but its a very tough one to do. Munhu acherechedza kuti munhu ari kuenda kunotaura nyaya nevanhu vari kutoshamisika kuti kouneziyani. Saka zvinhu zvinorakidza kuti anogona basa rake uye ari kuita zvinhu sezvamboitwa panevhu isati yambosvika nomwana wemunyika medu.
Paasvika iye zvino izvi chii chinofanira kuitika kuti atore mukombe?
Kuvhota. Tiri kuvhota tiri munomu tinovhota nekuti vanotumira malink aya ekuti kana uchida kumusapota unovhota. Rutsigiro rwakanaka irworwo rwokuti tidaro tena. Ipapo ndopandotemba nemaZimbabwe tinovhota zvokuti tinosapotana zvikuru. Saka izvozvi ndokurudzira vese vari munomu vane hama dziri kuno kudiaspora kuti vauzei kuti endai munovhotera mukomana uyu ahwine. Zvakanakira tese akahwina, zvinodadisa tese akahwina. Kana izvozvi kumabasa vanhu vanenge vachitera tichikubvunza, ndakawana muZimbabwe nezuro ino tobadaronge zvinonzi tinobva bhugu rimwe chete chairo kunge zvinonzi tinogara muone village. Saka mwana wekumusha ngatimusapotei, ngatimutsigirei.
Asi tinoona vamwe vari kumunyomba padandemutande vachiti ivo kumwe kusekesa kwake kuri kuzvidza nyika. Munoti
aiwa mugariro wedu maZimbabwe hapana chedu chatofarira. Panouya ana Chris Rock vachitaura majokes iyayo tinoseka kurara pasi. Trevor Noah akaenda kunosvika kunoita basa rinoshamisa achitaura zvinhu zvinosekesa about South Africa apartheid. Hatina kumboona munhu akati zvakaipa izvi. Iyi inonzi satire. Ari kutamba usahwira. Tinoziva kuti tine matraffic line. Handizvi Trevor Noah mukarangarira makore apfuura akataura joku rekuti kuZambia vanoenda kunoona maescalator. Kungosetsana. Imini mukada kuzvitora kuzvisa mahana kuti muite so maakuita pfundipfundi maakuratidza kuti hamusi vanhu vane sense of humor. Kana imini muri kuda kuti Zimbabwe izikanwe neumwe mutoo itaika, endai munotora mavhidhiyo echokwadi moratidza madhokumendari, hapana ari kukurambidzai. Ino ati for me yoyo. Regerai neni muaite zvaari kuita. Kana zviri kushanda ngase. Kana akato tinopfeka nhembe ngatisapotei. Nekuti zviri kusekesa, zviri kushanda, zviri kufambisa tarake nembiri yebasa rake. Saka izvozvo tozvikurudzira. Aya haasi kuita dokumentari, ari kuita majokes.
Tombotarisa imi munoita mabasa iwaya emitambo, titaurewo nezvekambani yenyu.
Tinoita madrama paTV, izvozvi takapedza kuita mafirimu atoti mamuvhi, trela yacho iri kubuda kupera kwemwedzi unoyu. Zvizhinji zvinowanika paNRTV, tine programu iri pa3K, tine programu paZTN. Zvatiri kuita zvataita gore rino iri zvichabuda kunze kwenyika fest yatoti mastreaming services tozodzoka nazvo futi kumusha tichirakidza.
Saka vanenge vachida kufollowa zvamunoita vanokuwana ipapi?
Kambani yedu inonzi Mirazo Productions. So ukaenda paInstagram ukangoona kuti Mirazo Productions, hashtag Mirazo Productions, unowana mapicture nezvezvo zvatiri kuita. Mukaenda paYouTube tinayo Mirazo Channel, mukaendazve paFacebook tinayo Mirazo Productions. Mirazo yezuva iya MIRAZVO Production.